Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mutete achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitungidza hospital, uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatarisana nedambudziko rekushaya mukaka.
Chibva tafonere mumwe wataiziva kuchitungidza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagirai doctor. But takatobudise mari kuti timupe nesiyeya uchitungwisa. Dokita haana zvaakaita, akangobvise mwana hembe achibva ati mwana wenyu haasi kurwara. Apa temperature yake yanga ikakwira inga iri pa40. Tikatikomoti mwana haasi kurwara, temperature yake yakakwira kudai so gumbo rake riri kurwadza. Raka ropa harisi kufamba, moti mwana haasi kurwara sei. Hanza haasi kuwane mukaka wakakwana, saka dzokerai nemwana akumba mundomupe mukaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapwa navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akanga asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepadzamu ravo.
Manheru acho anga asingachadhonzi, takatorara tichimusvinira tichimumwisa netumastrange mukaka we. Then Friday Saturday baba vacho vakabva vamuka vachienda kubasa, ini ndikasara nemwana. But unenge uchingonoti mwana haachasuna dzoyamwe mukaka. Ndopandakafonera baba vacho ari kubasa ndikati mafemera akuite mwana. Ndopakabva pasvikawo mama wedu, tikabva vachibva vati chiitai sei, chiuyai tisangane mutaoni tiende naye kuHarare hospital.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare hospital, uko vakasvikaudzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wavo akapiwa mubhedha, asi dambudziko raakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwai kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Vakazomuisa paoxygen vachibva vatoma admita ipapo. Saka pakazonetsa ndivoti vakazotangotsvaga tsinga, tsinga vachibva vaishaya kuti vamuise padrip. Tsinga dzese dzasingachawanike kumakumbo maoko, vakamugere musoro kuti vamuise drip musoro. Saka takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tsinga ingawanika. Bati zvakaramba kusvikirawo kuma2 AM Sunday manhando paakazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare hospital, dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yokuzonomuviga, sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo.
Zvinorwadza. Hozi dei anga akabatsirwa like dei ratakaenda uchitungwisa, dei vakamuadmita dei iroroka. Mwana hauzoziva hako kutonga kwamwari, but at least unozoti pane zvakamboitika. Vanoti moenda dokita wokudzosa ikumba kuti mwana haasi kurwara, asi uchionoti situation yemwana, mwana ari kurwara ari kunetsekana. Anga ane 13 days. Takazomusiye kuHarare hospital, vakatipe two options kuti mukwanise kumutora kana kuti anosara kunoku, theni tochengeta kunoku machengetera avanoita.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haaifanirwa kushaya, dai vana chiremba vakatanga kumuona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika, zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende, izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma. Zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana, vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana, sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panharembozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr. Paulina Sikosana vakaudza Studio 7 mwedzi wa pera kuti hurumende iri kutora matano ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauriri weparire nyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa naana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzviziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo dzakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa, vakati zviri nani kuti vanhu vafire havo dzimba dzavo pane kuti vafe takangovatsarisa tisina chekuvapa.
Dr. Musara vanoti chichemo chikuru chemadhokotera ndechekuti muzvipatara zvehurumende hamuna mishonga yekupa varwere. Mishina yakakosha inofanirwa kunge ichishandiswa navana chiremba haisi kushanda. Izvo zvinoita kuti madhokotera atadze kuita basa ravo nemazvo.
Chichemo chavo chiri pamberi chakanyanyisa ndechekuti hatisisina chekudya, tiri kudawo mari. Saka hongu isu masina dokta mari iyoyo tiri kuzvaudza ichisina kukwana, hongu chimwe chezvichemo zvedu, asi chichemo chikuru hakuna zvekushandisa muchipatara.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Norman Matara vanoti havanawo humbowo hunoratidza kuti vanhu vangani vari kufira muzvipatara kana kudzimba dzavo. Dr. Matara vanoti vamwe vanhu vave kuguma voenda kunorapwa nen'anga kana nemaprofita sezvo upenyu hwavo hwava parumana nzombe.
Vanhu vakumanikidzwa kuti vatage dzimwe nzira dzekurapwa nadzo dzakaita sekuenda kun'anga kumaprofita, izvo zvinova zvinhu zvatisingakurudzire sevanhu vezveutano. And tinotipa makore makumi matatu adarika ndiro dambudziko hombe ratasangana naro mubazi reutano, asi harisi kupiwa attention yainofanira kunge ichiwana. Hurumende iri kunonoka kugadzirisa, haisi kuwirirana nemadokta vari kuvadzinga mabasa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa. Vanhu vakawanda kusanganisira amai Masara vekuwekisiketi vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamira.